mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 14 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika vadarika chiuru chimwe chete. Kambani yeDrugs Consult inoti iri kuenda kumatare edzimosva kana contract yayo neNetpam ikakanzurwa. Hurumende yeSouth Africa inoti vapoteri neavo vari kutsvaga upotere munyika iyi vachapiwavo 350 rand pamwedzi kwemwedzi mitanhatu panguva ino yekurwisana necoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Wandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe hwadarika chiuru chimwe chete, zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu 40 nevapfumbamwe nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave chiuru ne34 1034. Wandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwakwirawo kusvika pagumi nevapfumbamwe mushure mekunge mumwe munhu afa kuMidlands. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro pane vanhu 27 vakabva kuSouth Africa uye vamwe 21 vakachitapurirwa munyika. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru 40 nechimwe 91,000. Vanhu vapora vanosvika 343. Magweta ekambani yeDrugs Consult anyora tsamba kuNetpam achiti Drugs Consult yakange yakazadzisa chibvumirano chayo neNetpam, naizvozvo kukanzura chibvumirano kana kuti contract iyi hakugone. Drugs Consult iri mukati menyaya inonzi ine huori mukupiwa kwayo contract yekutsvaga nekutengesera hurumende yeZimbabwe zvikwanisiro zvekushandisa mukurwisana nechirwere cheCOVID-19. Drugs Consult iri kuti kana contract yayo neNetpam ikakanzurwa iri kuenda kumatare edzimosva. Tatadza kubata magweta eDrugs Consult vekambani yeSamkange and Hungwe kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana nyaya iyi ikaenda kumatare edzimosva, Drugs Consult haigone kubudirira panyaya iyi zvachose.
Chandinoona nokunzwisisa panyaya iyi ndechekuti kambani inonziyo Drugs International payakatanga kuda kushanda nehurumende yanga ichitova isiri kambani yatingati yakarejistiwa, raingova zita ravakatsvaga nokutsvaga mapepa atinoti maletters ayaya nokunyorera zvose nokuisa kuhurumende kuti tinokwanisa kukupai zvinhu zvakati. Rari rigore rapera tikaongorora zvakadzama tichitarisa kuti kambani yakabva nepi, tinotoona kuti kambani yakarejistiwa gore rino chairo 2020 asi iyo yaakurwisana nehurumende kuti toda contract yedu, iyo yakapuwa contract gore rapera. Saka gore rapera racho yanga ichitova isiri kambani. Vanhu vanogona kuzvionera umbowo ihwohwo pamaindaneti apa kuti kambani yakatofomawo gore rino ikarejistiwa kuDubai, kuUnited Arab Emirates uko gore rino, yatochiriridza nyaya yavo ino. Saka vanhu veDrugs International vanhu vari kutongonyengerwawo zvavo namaloya anoti anogona kuti tinozvigona kuti mawane contract ino, kuti maloya ari kutsvagawo mari apa. Hapana nyaya kambani haizvigoni yakanga yati inogona aiye zvigona yaimpiri yakato yakato supply hurumende yacho gore rapera racho iroro saka yakazvitadza zvekare yakazoonekwa kuti yanga ichitova isiri mumagwaro ehurumende ane dzimwe kambani dzose dzinokwanisa kuita zvayanga yatiita
kana makatarisa zvaitwa nemagweta aya nyaya iyi yakatarisa kupi iri kuenda kupi nyaya iyi
nyaya iyi kwairi kuenda kumakoti uko yakatarisira kuti kambani iyo yedrugs international icharuza haina kwairi kuenda kwakanyanya kunyanya kuzvekokuti iyo drugs international yacho yabudisa mapepa anoratidza kuti ikambani yakafomewa ikarejistiwa isati yapuwa kondrakti nehurumende asi zvenyange ikaita izvozvo ichazoonekwazve kuti yanga ichitova isiri pamagwaro ehurumende ebazi reprocurement regulatory authority hurumende inenge ina makambani anenge ainoudzamu achikwanisa kuti aya ndo anoshanda nehurumende kambani yacho haipo ipapo zvinoreva kuti yakawana kondrakti nechitsotsi zvekare yakawana kondrakti necorruption pamwe nokuda kuzivana zivana isati yanyatsokuongororwa saka iri kunyanya kuenda chaiko chaiko hakuna zvakuva
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoti vari kushungurudzika zvikuru neuwandu huri kuita vanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 munyika mavo izvo zvaita kuti kubva nezuro vasimbaradze mitemo inofanirwa kutevedzwa nemunhu wese munyika iyi mukuedza kuderedza kutekeshera kwechirwere ichi. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya iyi.
Dunhu reHouting, iro rine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawandisa muSouth Africa, ndiro rave nevanhu vakawandisa vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muSouth Africa. Nyika iyi ndiyo ine vanhu vakawandisa muAfrica vabatwa nechirwere ichi, vanodarika zviuru mazana maviri ane makumi manomwe nematanhatu kana kuti 265,000. Vanhu vafa muSouth Africa vadarika zviuru zvina zvine zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 4,187. Mumwe chiremba muguta reJohannesburg, Dr. Shepherd Mapisa, vaudza Studio 7 kuti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda reCOVID-19 muSouth Africa kuri kukanganisa nyika yeZimbabwe mukurwisana nechirwere ichi. Vakurudzira hurumende yeZimbabwe nevatori venhau kuti vazivise vanhu zvizere nezvechirwere ichi. Dr. Mapisa vakurudzira nyika yeSouth Africa neZimbabwe kuti dzivhare muganho yadzo kuitira kuti pasave kana nemunhu mumwe chete zvake anoshanya kana kufamba-famba pakati pemiganho iyi. Asi chimwewo chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita icho chinogara munzvimbo yeCampton Park kumabvazuva kweguta reJohannesburg chinoti achibvumirane nekurudziro iyi.
Ini ndiri gogo vakurarama nemusika mabasa hakusisina. Nguva yezvikafu iye dzaimbotukwa zvokuti wega unoti nai Mwari inga kumba kweduwo zvakune upenyu. Zvinhu hazvichatiitira munhu zvaomera isu maforina. Zvokuti dai mabhodha anga avhurwa aiwa taienda hedu kumba.
Dr. Mapisa vatiwo vane chokwadi kuti vanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi muZimbabwe vakawanda kudarika huwandu huri kupiwa nehurumende kana huri kuburiswa munhau. Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology, Dr. Rick Mukonza, vanoti nyika yeSouth Africa inofanira kuvhura maziso sezvo pachine huwandu hwevanhu vari kufamba-famba madiro pakati penyika yeSouth Africa neZimbabwe.
Haisi nyaya yakanaka kuZimbabwe nekuti tinoziva kuti vana veZimbabwe neSouth Africa kunyange miganho yakavharwa asi vari kungofamba.
Hapana ari kuziva pari zvino kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvafa kana kuti zvabatwa nechirwere checoronavirus zvingani muSouth Africa. Studio 7 haina kukwanisa kuwa na minduro kubva kune mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zvabatwa nechirwere ichi sezvo vati vange vakabatikana. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvingangosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu zvinogara muSouth Africa nekuda kwemamiriro asina kunaka akaita upfumi pamwe nezvematongerwo enyika muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Hurumende yesvodorapera yakapa mari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act inoita mamiriyoni manomwe nemazana mashanu ezviuru zvemadhora emunyika kubato reMDCT iro riri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Mari iyi yaifanirwa kupiwa kubato reMDC Alliance iro riri kutungamirwa navaNelson Chamisa iro rakawana mavhoti akawanda anodarika zvikamu zveshanu kubva muzana zvinofanirwa kuwanikwa nebato pasarudzo kuti rikodzere kuwana mari iyi. Hurumende inonzi yakapa bato iri mari iyi richitevera mutongo wedare reSupreme Court iro rakati MDC Alliance harisiri bato rezvematongerwo enyika. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaKalipani Pogeni avo vanoti bato ravo ndiro rinokodzera kuwana mari iyi sezvo riri iro bato riri pamutemo.
Taiwana mari yepolitical finance takaiwana musva weFriday, not Friday but Friday before. Mari yacho i7.4 million yemadhora eMzimbabwe. Asimo ziva kuti madhora acho ukaita convert ne parallel rate yova yoita $70,000. Saka pana mari ipapo uri kuzona newe. But yeah, mari taiwana tatanga kugadzirira Congress yetu manje, extraordinary Congress yemswa 31 July 2020.
Muna kuzoenda here kudare kuti iendeswe mberi nekuti tiri kuonaka kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hunenge huri kuramba huchikwira munyika.
Ndizvo zvataura naNational Council yetu yamusva 9 May 2020. Asi malawyers etu ndekuti you remember kuti first takamboti Congress ichaita so our 4 September to 6 September because tichiona kuti COVID vanhu vachafa and atiti kuti vanhu vafe. Saka ma lawyers ndekuuya kuti no, hamugoni kuita Congress after 31 July. Kana mukaita after 31 July nenge iri mhosva iyoyo. Saka tikati okay, atiti kuita confrontation manje nema courts. Saka tika notifya ve health kuti tota kuita Congress yetu muswa 31 July. Zikanzi hamugoni health. Tikaenda kuma police zikanzi hamugoni. Saka attitude yetu ndeyokuti court inoti yita 31.
Zvino muchaita sei nemamiriro aita zvina?
Saka attitude ndeyokuti we are getting ready for Congress but at the same time manje ma lawyers etu afanika kuinda kuenda ku Supreme Court kungoti paita problem manje apa, what do we do? But what we can't do, a blessing, is to ignore that ignore planning and preparation and then kana ma court ati go on with your Congress then toita say. Saka attitude yetu ndiyo kuti pane Congress but manje this issue of COVID there is what we call mitigating interventions that we are proposing ku Supreme Court kuti tikaita can we go ahead.
Abo vange vari mutauriri weMDCT vaKalipani Pokeni vari parunare na Blessing Zulu weStudio 7. Asi mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaFelix Magalela Mafasi Vanda vanoti zvakaitwa nehurumende zvokupa mari kuMDCT mucherechedzo wekuti bato iri riri kushandiswa neZANU PF. vamagalela mafa vanoti sebato vape kusiya zvose mumaoko evanhu vanove ndivo vane zvido zviri kumbunyikidzwa
kuti mari yataipiwa makore maviri ePolitical Finance Act inorangidza kuti MDCA ndiyo yakanga ine vanhu vakawanda kutedzera ZANU-PF taipiwa mari iyoyo almost 7 million something allocation yedu kupe hana kana kuita kana 2% kupe akakwikwidza akazvimirira ega 23 political parties nanhasi mumbo wacho huripo zvinorangidza kuti apa pazogurwiswa MDC Alliance kana kuti Honorable Chamisa sa-president vari kutorwisa kupwanya democracy they are assaulting democratic ethos kurangidza kuti vari vakapedza neMDCA vakutopedza nedemokrasi vakuda kuintroducer inonzi one party state vari kugadzirira kuti 2023 vanhu vora mwoyo kuti tikavhota mavhoto anopiwa imwe political party saka ndinoda kuyambira vanhu veZimbabwe kuti hondo iri kuirwirwa nakupe haizi yake haizi yamonzora ndeyeZANU-PF iri kupwanya demokrasi
saka sebato reMDC Alliance matanho apa hamuri kutora kana hamuchatora
seMDC Alliance tiri kuzvisiya kuvaridzi veparty isu nemagweta edu neutungamiriri hwababa Chamisa taedza zvese kana kusvina dombo chairo taedza kuti ribude mvura zviri kuramba zviri kurangidzika kuti pane syndicate pakati pemajudges mamwe neZANU-PF nakupe munonyiteverera vanhu veZimbabwe kuti nyaya yedu pane constitutional crisis nokuti high court judge mumwe akataura pachena kuti tiri bato riri pamutemo nomination court ndiyo yakaregista vanhu tichibva tapiwa kuzek tichibva taenda kuparliament
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vafelix makalale mafasivanda vari parunhare kubulawayo nestudio 7 gurukota resouth africa rinoona nezvemagariro evanhu amai Lindi weZulu neZulu vakazivisa kuti mari yekubatsira vanhu panguva ino yeCovid-19 ichapiwavo kuvanhu vari muhupoteri neavo vari kutsvaka hupoteri muSouth Africa kwemwedzi mitanhatu vanhu vachange vachipiwa 350 rand pamwedzi muchirongwa chehurumende chinonzi 350 rand special COVID-19 relief grant panguva iyo amai Zulu vange vachitaura izvi patelevision zvizvarwa zveSouth Africa zvizhinji zvange zvichinyora patwitter zvichiti mari iyi inofanirwa kupiwa kuzvizvarwa zveSouth Africa izvo zviri kunetseka uye zvisingawani rubatsiro kubva kuhurumende yavo mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vati zvaitwa nehurumende yeSouth Africa izvi ndizvo zvange zvichirwirwa nesangano ravo kwenguva refu
tinotenda nemashoko aminister Lindi weZulu ekuti mari yekuyamura vanotambudzika yava kuita kuti ipihwewo vapoteri nevari kutsvaka upoteri mukati meSouth Africa ndicho chikumbiro chatanga tinacho sesangano reHuman Rights Watch kuti vapoteri nevanotsvaka upoteri vange vakasiyiwa vasina kurangarirwa nehurumende vachitambudzika vasina nzira yekuwana nayo chokuti vabatsirikane nacho
vazhinji vanotsvaka upoteri vanotya kubuda pachena munoona sekuti izvi zvichafamba zvichafambiswa sei izvi
zvava kudiwa iko zvino ndezvekuti mashoko aminista Lindi weZulu achishanda zvakanaka kuti vanhu vawane rubatsiro zvoreva kuti vese vatenge vachishanda mukupa mari idzi ngavazive zvachose kuti zvichafambiswa sei kuti pasashaye anosara pane vapoteri nevari kutsvaga upoteri nekuti tinoziva kuti vazhinji vanenge vachitsvaga upoteri dzimwe nguva vanotya kubuda pachena nekuti vanotya kuti vangazodzingwa kana kudzoserwa kwavakabva uyezvewo ngavataure kunyika yese varambe vachidzokorodza kuti kune rubatsiro rwavapo kuva potere nevaya vanotsvaga kupotera munyika yeSouth Africa kuti vanhu vese vazive kuti pane danho rakanaka rakadai raitika.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News, vakuru mubazi rezveutano vari kuyambira kuti vanhu vasungedzibate vachiti vanhu vazhinji vachabatwa nechirwere cheCOVID-19. Vanotizve huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huchavhiringa kuzururwa kwezvikoro kupera kwemwedzi uno. Mukroniko, World Health Organization inoyambira Zimbabwe kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 vasina nhoroondo yekufamba kunze kwenyika hucharemera zveutano munyika kana vanhu vakaramba vasingaone huwandu hwevanhu vari kutapurirwa chirwere ichi munyika. ZimLife.com inotaura pamusoro pekushaya kwemwanasikana wava Nelson Mandela naamai Winnie Mandela, Zinzi Mandela, uyo akanga ari mumiriri weSouth Africa kuDenmark. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiva Shamarari with Studio 7, Bamujete Neva Terere with Studio 7. Ini ndiripano nhasi kutaura pamusoro peprotest dia kuitwa musi wa 31 July. Ndaverenga nyuzi ndikaona kuti vamunangagwa vapromisa vanhu kuti vanoda kurova vanhu. But ini kutaura kuno ndoda kutaura nemapurisa nemasoja kuti batanai neruzhinji rweZimbabwe. Moite maprotimende kuna protesta because van ivava ndivo vari kudya mari, ndovagura ekonomi. Imimi hapana, mongopiwa mafufu chete. Toziva maprotesta nemasoja muri kutambura muZimbabwe. Saka ndoti batanai neruzhinji rweZimbabwe, mubvise hurumende nehuori, vauye vega varove vanhu. Because imi mongotumwa mopiwa chenji dzavo, mopiwa mapocket man evana vavo kubva 1980 now 2020 hapana chavagadzira nyika yavawondonga kuwondonga nyika.
Vamuka sei vashamarari vestudio 7 munotipa nhau dzechokwadi dzinoitika munyika mwedu. Inini maonero angu, vamuna Ngagwa ngavagare pachina vachamisa, because isusu inini seMDC Alliance pamberi navanesa nichamisa. Vangaita zvemapato zviduku izvi hapana zvinobudipa. Panotodikana mutungamiriri wakasarudzwa nevanhu. Mutungamiriri unodiwa nevanhu, vanesa nichamisa chete chete. Vangatikichidzira vanhu vemachechi kuti vasapinda mune zvematongerwo enyika. Nevashandi nevashandirwi nevanoona nezvevashandi, vanomirira vashandi, vanomirira vashandi vari kuti mari dzakatsonga, wedzerai mari vashandi. Hurumende yava munangagwa yava kuchitidzira kuti vava kuita zvematongerwo enyika, kwete bodo. Isusu nzira chete chete inoti tigadzikane munyika. Ngavataura navanezo nichamisa, vachamisa ndo president wevanhu. Zvekuti vamunangagwa ndi president, vamunangagwa ndi president webato ravo rezano PF, kwete president wenyika. Ndatenda zvangu ndini mupona ngehasha, ndiri paSouth Africa paDurban paKwaZulu-Natal KZN.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri eZimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yezvekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange chibata zvekare nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nevanopikisa nevakazvimirira voga mukupera kwemwedzi uno. Muri eZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi remauto reUnited States Navy riri kupemberera muzvare Madeleine Swego mushure mokupedza zvidzidzo zvese zvinodikanwa muUnited States Navy, izvo zvamuitisa kuti ave munhukadzi wechitema wekutanga kupiwa nyembe yekutyaira ndege yehondo yeUS Navy kana kuti US Navy Fighter Pilot. Lieutenant Swego vanobva mudunhu reVirginia uye vakapedza zvidzidzo zvavo paUS Naval Academy mugore ra2017. Vachapiwa nyembe dzavo pamhemberero ichaitwa musi wa31 mwedzi uno.
Chema, ini ndachema.
Chino wanza pesa nisa vanu tu vanu danana imari nemuta uroko bako hamane shamwari batu teri tu taka fariru wa mugadene gati famba zedu kichi temba simbara mwari
ina ndipe ndaka siya wani no da rudo wangu dino paiwe baby yabana chino shota andipo kusia nendota
so no da ini ndo ita chero hasi usa zonjiki sa mwichero.
Garden kambo kanobva kuna Inky D. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vadarika chiuru chimwe chete. Kambani yeDrugs Consult inoti iri kuenda kumatare edzimhosva kana kontrakti yayo nenetpam ikakanzurwa. vapoteri na avo vari kutsvaga upoteri muSouth Africa vachapiwavo 350 rand pamwedzi kwemwedzi mitanhatu panguva ino yokurwisana necoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti